Nau ze Studio 7 muchidimbu Zim Minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri mu Washington DC. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri munau dzedu dzanhasi na 7 p.m. SADC yotarisirwa kuridza pito yekumisa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kutara zuva resarudzo vasina kuwirirana nevamwe vavo muhurumende yemubatanidzwa. Vashandi vepakambani yeZim Glass muGweru vochema-chema nekusatambiriswa mari dzavo. Kuita zvitsuva zveupfumi mugungwa reurombo koshorwa zvikuru pamusangano wekuronga gwara reupfumi munyaya dzemangoda waitirwa kwamutare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa neni wenyu Blessing Zulu naJonga Kandembiri. Musakanganwe chirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tiri kutaura nezvemapato akawanda anonyuka munguva dzesarudzo.